ndini tanona kawande ndinokuchingamidza ine mufaro ndichiti heino misoro yenhau dzanhasi muvhuro ndira 21-2019 dare repamusoro rinoti kuvhara masaisai eintaneti kwakaitwa nehurumende hakusi pamutemo asi hurumende inoti yave kuda kuwandudza mutemo munyori mukuru wesangano reZimbabwe Congress of Trade Unions uye mumiriri weHarare North mudare reparamende vari nenge yeMDC vaRusty Markham vasungwa muHarare nhasi. Vanhu vakawanda munyika vari mumapato anopikisa kana masangano akazvimirira vaenda muhupoteri kana kuti kunowanda vachitya kushungurudzwa nemauto nemapurisa ayo ari kupamba vanhu pakati peusiku achivaita kafiramberi. Sangano reZimbabwe Human Rights Commission roshora kushandiswa kwemauto mukudzivirira kuratidzira. Hurumende inoparura chirongwa chekushandisa mabhazi eZupco kuedza kumanikidza vemakombi kuderedza mutengo. Vamwe vagari vekumasvingo vochema-chema mushure mekunge mitengo yedzimba yawedzerwa zvakapetwa kaviri vamwe vachiti vave kuda kubhadharwa nemari yekuAmerica. Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa avo vakamanikidzwa kudzoka kumunyika nenyaya yekusagadzikana vanoti vanotsigira vakasarudzwa kutungamira DRC vaFelix Tshisekedi kunyange vakawanda vari kuti vakabirira sarudzo. Nhasi muAmerica izuva rikurangarira mabasa akaitwa nemurwiri wekodzero dzevanhu Martin Luther King Jr. Muchirongwa cheLive Talk na 8pm tiri kutarisa kusamira zvakanaka kwakaita zvinhu munyika munguva iyo vakawanda vari kuti vari kusungwa nekuitwa kashuramberi nemauto nemapurisa mudzimba dzavo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930-6040 ne15460kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930-7270 ne-9885 shortwave.